Simuka, 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 yo. Fumba, 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 fumba. What did you say?
Apavarume paitangros. Mwana netsikane unwakanaka. Anwe mwenyoro unengo wa Mari Maria. Aiwa Sandra watora moyo wangu. Apavarume paitangros. Mwana netsikane unwakanaka. Ane moyo mnyoro unengo wa Mari Maria. Aiwa Sandra watora moyo wangu.
Bye-bye.